Tamba irikuenda nasi chitatu nokuti pakasvika tasemba dzimwe tsamba mbiri tichivaudzwa kuti tigare pasi vachiramba. Saka tsamba yekuramwa mabasa iri kuenda nhasi zuva risati radoka ranhasi chitatu, ende tenge tichidawo kuti tivapewo kodzero sezvinongotaurwa mutemo 14 days. Panoperawo 14 days kana pasina zvaitwa tongoonawo kuti taramwa mabasa. Tichapripeya kuti kana vachiwenga vachida kudzinga vanhu vachadzingawo vanhu, asi isu tatora zviri pamutemo, uyezve tichikwanisa kuzoenda kumatare kuti hapana chatakakanganisa. Takanyora matsamba aya, hapana akadini akapindura, kwete kuzongodana Apex Council.
Saka masvika papi nenyaya yekuti masangano evarairidzi abudemu Apex Council?
Tinenge tafamba zvikuru nokuti Apex Council vanhu vakairamba kuti hapana zvainobatsira. Saka takafoma musangano wefozeu inova federation wamaeducators. Saka imomo tine masangano chaiwo evarairidzi, Zimta irimo, PTZ irimo, R2Z irimo, PUZ irimo nezvinatu irimo. Ndo masangano ari nani atingati makuru kueducation. Saka isu tazvakangotawo manesi ziya tobudawo muAPEX Council isuwo toadresa maissues edu ari education, nokuti APEX ikaenda ichiti maticha haasi kuenda palizi inonzi sesektora isu hatiidiscasi kunoku inonzi endai munoona neministry. Saka isu toda kuti employer wedu ambotaura nesu izvozvo zvemasekta yedu including masalaries. They are talking at maticha vanova maprofessionals.
Tinonzwa vemapepa vachitaura kuti hurumende inenge ine urongwa hwekupa mukana kuvashandi vayo hwekuti munge muchigara pasi muchiita nhaurirano dzemihoro yatingati collective bargaining. Mungatudzwa kuti zvakamira sei?
Ayo mashoko anotaurwa nevanyori vamapepa, asi tinozva kuti mashoko emanyausa mukanwa anoda kuti aone sekuti varairidzi havana nyaya, because varairidzi vakasevha petition kuna minista wamubengezi musi wa27 March yokuti vatanga vachiramwa mabasa panotanga kotoro rechipiri. Chimwe chikuru chavaitaura zvekare ndechekuti muhurumende hamuna collective bargaining, izvo zvinova zvinotaura nesection 65 yenew constitution. Saka zvataa kuona zvichinyorwa izvi zvaakuda kujustifya sokuti varairidzi havana legitimate cause yekuti vaende kustrike nekuti hurumende yakatobvuma. Kungotaura chete zviripo ndezvekuti hapasati pava ne chiripo chouviri chavashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vachiringoenda kune zviya zvava zvakare kuspecial arrangement 141/1997 chavana makore 21 yava pachirungu inonzi archaic and obsolete. Saka ayo mashoko kuda kunakiridza sekuti zvinhu zvakanaka hurumende pane zvairi kuita kuti itaurane navashandi vayo, but chokwadi chokuti hapana zviri kuitika.